Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndishitsi hei no misoro ye na uzedu zanasi mufuro kubvumbi 17 2017. Dambudziko rekushaya mari rekonzeresa hurumende kuti vabereki vasina mari dzechikoro vabhadhare mari idzi vachishandisa zvipfuyo zvavo zvakaita sembudzi. Kurwira masimba kuri kuitika muzano PF koramba kuchienderera mberi paine chinangwa chekupidigura gurukota rezvematunhu vaSevia Kasuku were. Mitengo yezvinhu yoramba ichikwira izvo zviri kusiya vanhu vakawanda vari parumana nzombe. Highlanders yotatsurana neDynamos mumakwikwi eIndependence Trophy. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa urongwa hwekuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro dzevana vavo vachishandisa mbudzi kana huku dzavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisa iWhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page redu.